panogona kunzwisisika kana kusanzwisisika. Panogona kusanzwisisika ndopo kuti ivo ma MP acho akaitwa sana vamulisa vane zvingi vobudisa mapikicha vachidya mari vazodzoka kunodya mari ikoko zvine zvinenge zvichiita sokuti kudadira vanhu vavanomiririra tinatsoziva isu kuti ruzhinji rwavanhu vavanomiririra runoshaya vazodzoka kunodya mari kwavanenge vachidya ikoko vashaina nokushaina kwavanenge vachiita namapikicha avanenge vachiisa pavanoisa vozodzoka voti tava kuda zvedzimwe mari dzakati hazvingahwisisiki izvozvo kana nena hazvingazvihwisisi zvachose chero zvavo vamwari vane zvinhu zvavo zvavanenge vachishandisa asika vanenge vachidawo kurobwa masoro maMP iwayo kuti aiwa imi munomirira ruzhinji runoshayiwa mari runoshayiwa chokudya runoshayiwa fizi zvino kana moenda kwamunoenda uko chitodyai mari dzenyu makanyarara kana mozodzoka henyu munomudi mokumbira mari dzenyu dzamunofanira kunge muchibhadharwa dzakaita samafield visits kwavanoendavo dzopokugara namaallowance avo muparamende hazvizovhiringani namapikicha amunenge maposta apo nokuti kukumbira mari yebasa raunenge waita zviri pabumbiro romutemo weZimbabwe kuti hapana unofanira kushandiswa mahara.
Professor Masoja, chii chingatadzisa vanhu kunzwisisa apa?
Hatingazvihwisisi isu kana kuri kunzi zviro ndizviro pano. Vakapuwa mazana namazana amaloni, vapuwa mazana namazana amaloni havo vovonekwa vachiisa mazvipikicha vachidya mari kwavanenge vachidya mari vodzokazve voti hurumende ngaichitipa zvakati. Ko munhuwo zvake usina zvose izvozvo ndingagozozvihwisisa sei? Nyangwe tizvihwisisa ndinoramba kuzvihwisisa ndichiti aiwa ngavasapiwa mari dzemaallowance dzivangoita basa sokungoita basa kunogona kungoitawo mumwe savanhu vane zvinhu zvavo. Saka ndo panogona kuvhirika kuhwisisa nokusahwisisa kwavanhu ikoko. Nyangwe nesu tinohwisisa tinogona kuzazvihwisisa kana paine mari dzimwe dzavakambopuwa kuzobuda zvinovachidya mari.
Asi profesa, kana tichitenda kuti imari yavakashandira, chakaipa chii kuti vashandise mari yavo yavatambira iyi nenzira yavanoda zviri pachena?
Chakanyanya kuipa ndechokuti vanhu vanomiririrwa namaMP wayaya vanhu vane zhara. Ndokuipa kwazvo izvozvo. Ukandotora chikafu chako ukachidyira pamberi paune zhara haakwanisi kukututumadza munhu iye. Ndo pakaipa ipapo kuti aiwa zivai vanhu vamunomiririra maMP, moziva kwokudyira mari dzenyu, moziva mapikicha okuisa pamunemaisa pamatandemutanda apa, kwete kuzoisa zvikafu namafaro anoshayikwa navanhu vamunomirira. Tozotadzohwisa isu kuti saka vanhu havatimiririri ava, vanozvimiririra voga. Ndo pane dambudziko ipapo kuti idyai zvenyu mari dzenyu asi zivai kuti muri pabasa ravanhu, vanhu vanoshaya vamwe zvokutoshaya zviya kuti ndodye ramangwana.
Hurumende inokwanisa kuvakweretesa mari dzakawanda kudaro asi ichitadza kuvapa mari yavo mihoro sekuchema kwavanoita. Chii chiri kuitika apa?
Chiri kuitika apa kungava kukonekwa kwebasa muhurumende nevokumari uko vana vamutuli uko vari kukonewa basa rokubhadhara vashandi vavo vakaita samaMP. Vari kuuraya nyika nokuti kukonewa basa ikoko kuchazoitavo kuti vamwe vakoni vemabasa vachiita hurumende kana isingabhadhari nenguva maMP kweni ndobhadharirei? Saka ndo pandinoona ipapapo kuti zvinoratidza kuti mumwe munhu haasi kuita basa rake raanofanira kuita kuona kuti maMP abhadharwa mari dzavo. Kana vachinge vakabhadharwa vamutuli vakati vakabhadhara maloni kuma 40,000, 50,000, ko izvi zvazokona kubhadharwa neizvi? Haasi mumwe munhu uri kupiwa mari iyo iyi yamaallowance amaMP achiisa muhomwe dzake zvatadai kunzwa kuti iyo zake yangoti zizi kuita sokuti pamwe ndo yaakutorefura vari kuita corruption imomo. Hatichanatsi kuhwisisa mafambiro anoita mari muhurumende kana kuchimbodzivapuwa mazazana nawa asi nhasi vanotadza kupiwa maallowance avo. Zvaita sei ende papi pacho pazvagozha?